United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani 2:10 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yoramba ichipararira nyika yose.
Urongwa hwekuderedza tingadambudziko muchaona kuti nechikonzero chekuti mafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatikamboita tingati mazuva amaviri atatu apfuura zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kuimbisa kutora matanho kudzivirira chirwere chekolera icho chinonzi nebazi rezveutano chauraya vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu 286 kubva zvachatanga kupararira munakukadzi gore rapera. Hurumende inotiwo ichatanga kupa nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri kuedza kudzivirira chirwere ichi. Ukuwo sangano reWorld Health Organization rinoti riri kugadzirira nzvimbo yokuvheneka chirwere ichi kuBulawayo. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vageze maoko avo nemvura yakachena, vadye chikafu chiri kudziya, kugeza michero nemvura yakachena vasati vadya. Mukuziya zviri kuitwa nekanzuro yeHarare, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe kuti zvakamira sei.
Yeah, cholera remember I had to declare a emergency. So all those the most of the resources that we put to the fight against cholera, we put it some of those the cholera. So my health workers were able to I don't know. But you must also understand the cholera is that it is spread when you can make Zimbabwe in the cholera, not only Harare. So because Harare is capital city, I'm one of Baguna, so we have to make a town. But at the same time, whatever the case, we have to fight it to stay Harare to cancel. That is why Tata Gadzira Makolera Teaching Center, my identity to the baby. But
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzewo maonero avo.
Sesangano recombined Harare Residents Association ndoramba tichidzokera kumashoko atakatura gore rakapera tichitaura isusu kuti vanhu ivava ngavatsvakirwe kumwe kwekuenda. Tingati kunogarika. Tinoona kuti vamwe vanhu ivava vasindopa muenzaniso wekutafara mastenzi yayo kana kuti pekugara ipapo pakatoita kupiwa nekanzuro yeguta reHarare. Saka naizvozvo tinenge tichitarisira isusu pachirungu rinoti accountability yecity of Harare inofanira kuve accountable.
Zvinozofamba sei zvazvinonzi mvura yaicharamba ichinaya kumatoro uku nekunzvimbo dzinonjenga mvura, vanhu vachapona sei?
Zvataitarisira kuti hurumende ive inoita nekanzuro kuti hapana munhu aifanira kutenderwa kuvaka matoro nekuti mudoro hamugare vanhu, munogara hove mumvura. Saka naizvozvo izvozvezvo mukaona mvura yaakuzara inyaya yekuti nekuti munogara mvura. Saka naizvozvo itarisiro yedu yekuti paifanira kunge paine urongwa hwekuona kuti vanhu ivava vafa hamutotenderwi kuvakwa kuti tivake mumatoro imomomo.
Vagari vari munzvimbo idzodzi vari kubatsirikana sei munguva iyoyi?
Urongwa hwekuderedza tingati dambudziko muchaona kuti nechikonzero chekutobafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatakamboita tingati mazuva maviri atatu apfuura zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka. Saka izvozvo zvinoita tichitarisira zvakare kuti zvinhu izvozvo zvinogadziswa vanhu ivava vari kuda mvura dzekunwa, vanhu ivava vari kuda magumbeze, vanhu ivava. Saka haisi nyaya yekungoti vanhu ngavangonzi ngavabve vaende kwakasiyana siyana, asi vanhu ivava varifanira kuwana rubatsiro rwakasiyana siyana runobvira kungava kumvura, runobvira kungava zvekupfeka, runobvira kungava mekutogara chaimo chaimo. Saka tingati gore rakapera vanhu vakatombotorwa vakambonogara kubudiriro kune imwe hoo yekanzuro. Ndozvimwe zvatanichitarisira kuti in the interim kana kuti munguva pfupi pane zvinofanira kunge zvichive zvinoitwa, munguva yemberi kana kuti nguva yakareba tinoita kutarisira kuti vanhu ivava vapiwe pamwe pari nani. Asi pari zvino pange pachifanira kutwa nzvimbo dzatoti maevacuation centers ekuti vanhu vavai vanoendeswa munzvimbo idzodzo vachichoita zvokutotakurwa vachiendeswa ikoko vachionekwa kunzi vanonogara zvakanaka. Nekuti mvura iyo nemamiriro akaita denga hationi vanhu vachizowana mufaro mazuva mavi matatu ari kuteera nechikonzero kuti mvura yacho iri kunaya zvakasimba.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yezvedzidzo. Munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti varayiridzi havasi kufara pamusoro pemihoro yavo, ukuwo vabereki havasi kufara pamusoro pemari yedzidzo. VaTaderera vanoti yave nguva yekuti hurumende ichigara pasi ichigadzirisa zvinhu nekuti pave nemakore mazhinji vachingovimbisa zvisiri kuzadzikiswa.
Ngoma ndiyo ndiyo tanonoka. Zuva rekuvhurwa rafamba zvakanaka chose. Semazuva ose vabereki vazhinji vanoti nonokei kutsvaga nzvimbo dzevana sezvo gore riri kutanga. Vanoti nonokei zvezvakare kuuya kuzobhadhara mari dzezvikoro, kunyanya avo vanenge vaine vana vagara varipo pazvikoro. Saka ndingangoti rafamba zvakanaka, hapana chimwe chamboshamisa.
Saka vataderera zvikoro zvichivhurwa kudai, zvichemo zvavarayiridzi zvakamira sei uye hurumende inotii kwamuri?
Varayiridzi vari kunyanya kuchema panguva ino iyi inongori nyaya ndiyoyo imwe chete, nyaya yemihoro. Iyo hurumende apa yakangoti zii, tichitarisira kuti iyo hurumende itideidze tikurukure tionesane kuti pane zvavari kutipa here kana kuti kwete. Hurumende yakangotivimbisa kuti tichagona kusangana mumazuva mashomanana omwedzi wokutanga waJanuary. Asi pari zvino havasati vatideidza, tikutarisira kuti vachatideidze chero iri nguva ipi zvayo muchinguva chipfupi chinotevera.
Imo muzvikoro makamira sei vataderera?
Maererano nemamiriro akaita muzvikoro uye zvatingada kuona zvichiitwa nehurumende maererano nezvidzidzo, kunyanya yekuti vachipedzisa nyaya yekuti curriculum review yavakati iri kuitwa, vachinyatsotiudza kuti tichiona kuti tiri kufamba tichibva kupi tichienda kupi. Zvakare nyaya yatingada ndeyekuti sezvo tiine curriculum idzva, kana kuti ratingati competence based curriculum yatova pachidanho chepamusoro, tiri kutarisirawo kuti hurumende ive inokwanisa kuti ikwanise kuti iwanise zvikoro mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvitsva zvinova zviri kuuya, kana kuti kuita makosi anoita kuti varayiridzi vagone kuzova vanenge vachiita basa ravo zvine unyanzvi, nekuda kwekuti vanenge vadzidzira kana kuti vayeuchidzwa izvo zviri kutarisirwa mucurriculum itsva iyo yakadai kuitwa reviewed, asi iri kunzi yakamirira cabinet meeting kuti vachizonyatsotaura kuti tiri kubva kupi tichienda kupi.
Saka sekuona kwenyu vataderera, pazuva ranhasi chii chinodiwa muzvikoro?
Takanangana nezvidzidzo, tinoda mabhuku, tinoda zvakare makosi atingati maworkshop, masemina ekuti varayiridzi vazova vasingazopedza nguva vachiedza kuziva kuti chii chiri kuitwa, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikuru kuru tinotarisira kuti hurumende itipe mari. Iri nyaya yemari hatimbofi takainyarara, nekuti mari iyo hasati yakwana. Isusu tange tagara tataura toda 840 kareko, asi pari zvino havasati vadii, tichiri pasi pe400. 300 yavakati zvakare ichange ichitetswa. Saka tiri kutotarisira kuti vatipe mari, ndokuti varayiridzi vagone kuzova vanodzidzisa vana zvinoenderana nezviri kutarisirwa naiyo hurumende, vabereki navamwe vose vatingati mastakeholders.
Avo vange vari munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Tiri kuona kuti zvikoro zvedu zvakawanda zviri kubatana nevabereki nevemunharaunda, vachibatana nemabhizinesmen, vachibatana nevanhu vatinoti maalumini. Maalumini ndoo vana vaivaya vakadzidza muzvikoro zvavakazviriko izvozvi, kuti kuda ndakazodzidza seni ndakadzidza kwakutama kare kare, ndopota ndidzokerawo pakutama ndichiendesawo makombiyuta angu, kana kuti ndoendesawo makiti ebhora kana zvibhora zvekuti vana vatambe, zvinova zvekuita kuti zvikoro zvedu zvienderere mberi.
Asi vandoro, varayiridzi vari kuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semagetsi kuti vadzidzisewo zvinhu zvakaita seICT nezvimwe. Chii chiri kuitika? Chii chiri kurongwa nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende tiri kuenderera mberi takabatana semapazi ehurumende, kunoti iro bazi rezvedzidzo primary and secondary education, robatanawo neministry yeenergy and power development, robatanawo neministry yeICT, tichiisa yatinoti magetsi connectivity neinternet muzvikoro zvakawanda, kunyanyanyanya zviri kumaruva nezviri kuchamhembe kwenyika kunenge kuri kumahombe kombe kwenyika, ndokwatiri kunyanya kutarisira kusinganyanyosvika vanhu vakawanda. Saka isusu tiri kufara nemafambiro atiri kuita. Kune vaya vanenge vachizongotaurawo zvava vachishoropodza, asi matarisiro atakaita isu sevanhu ve
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7.
sa chigaro yezvidiki verimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vatekmo mhlanga vanoti vadzimwa basa nebazi redzidzo yepasi vachipomerwa mosva yokukurudzira varairidzi vechidiki kuti varamwe mabasa uyewo kuti vakarova basa kwemazuva anodarika gore rose. Tina kukwanisa kunzwa divi rebazi redzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ntoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa navamutsvanga naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takamboita mastruggles atakaita nehurumende neministry of primary and secondary education. So ivo vari kuti ivo vatinisa kushanda nekuti isu taimobilisa mateachers especially vechidiki kuti vaite maindustrial action ayo ataiita anonzi incapacitation ekukurudzira varairidzi kuti vasaenda kumabasa kana mari dzavo dzisina kuisa zvakakwana sezvekuita muzimba woti nekuziva kuti nguva ndiri kumbukitidza vashandi mari dzirikuva vashandi hadzina kukwana. So ini ndiri kunzi ndamiswa basa nekuti ndaimobilisa vechidiki kuti varege kuenda kumabasa avo.
Saka muri kutambira sei mhosva yamuri kupomerwa iyi uye danho razotorwa nehurumende rekukumisai basa?
Handisi kutambira mhosva iyoyo, handisi kutambira vaya vatorwa nehurumende, nekuti idanho rekuda kumisa isu vechidiki, rekuda kumisa maticha, rekuda kumisa maunion especially amalgamated rural teachers union of Zimbabwe iyo yavanorwisira vachiti is a militant teachers union. Inomobilisa vanhu vakawanda kuti vange vachiorganisa vari mumateaching community kuti vamobilisa nekuti vazive kuti toita seiko sematicha tuite kuti remangwana reiveyo rakajeka. So isu handisi kutambira danho iroro nekuti danho rekutotageta sematicha emaorganisation of teachers union of Zimbabwe kuti tisiye activism yedu tichifaisira kobvero dzevashandi.
Saka muri vangani vamiswa kumboshanda uye mamiswa kushanda kwenguva yakareba zvakadii?
Ya, ini ndatoimiswa basa zvachose zveupenyu hwese discharge from service kusvika hamende zvaapinda after 5 years discharge yeyo yapera ndakutanga kwaapinda basa. Bandiri kuona kuti mwamangu nateza tichadzo zvine tine umwe mushandi wedu ari kumidlands province akaitwa zvezvesemu.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekupikisa danho irori pamwe nemhosva yamuri kupomerwa sezvo musiri kuzvitambira?
Zvekwadi titori nematanho atiri kutora, tiri kuatila nyaya iyi kulabour court nekuti tiri kuona kuti mutongo wavakapa even kambiri kuti ndakarodza kubasa kwemadhezi anokwana 369 days izvo zvisiri izvo zvamunge ndakarodza kubasa zvavari kuti ndo dzandakarodza basi kukonzeresa mutombo wavapare unge uripo. Saka tiri kuti tiri kuenda kulabour court naapila nyaya iyoyo. Makosi edu sezvati anenge ari captured but toda kuti vangoonawo kuti aiwa zvavava kuita izvi zvava zvekuda kutongwa nedemo zvava zvekuda kumisa varairidzi zvava zvekuda kumisa vashandisi vaone vachiratidzira kuti vazoita marights avo kuti awanika achirespectwa nehurumende iyoyi.
Avo vange vari sachigaro vezvidiki verimwe sangano rinomirira varairidzi reATUS vatekmo mhlanga vari parunhare kumarondera West naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii pastudio apo, makadiko. Haiwa, muri kutaurana mukoma bisho paCape Town apo. Haiwa, ndine mashoko mashoma endoda kungobvunzwa kuna navo munoti ana taungana ndora reeducation avo. Haiwa, ava havazi vanhu vekubvunzavo, saka hapana chinobuda kana mechibvunza vanhu vakaita saivavo. Iro zvizvi vana vake hapana kana one ari muZimbabwe imomo, vese vari kudzidza kunzo kuti vaakubva ikoko vazouya futi kutungamirira vana vedu. Ndokuti mukatarisa vana vana Munangagwa, vana vana iwo pamusoro-musoro iwovo, hapana kana ane mwana arimo. Kuda kuti vana vavo vaakubva kunyika dziri kure uko kwavari kudzidza, ouya futi oomesera vana vedu futi vachivari vanenge vakurire muZimbabwe imomo, nekuti vanenge vasina kudzidza. Saka its a wasting time kubvunza ana taungana ndoro, havana chavanobudisa. Bvunzai veeducation vacho vanenge vari pagiraundi, kwete kubvunze munhu anoswera ari muofisi. Hazvishandi chinhu izvi, hazvishandi. Gore rese richingotaurwa, iyo rikaukiramu yacho iri kutaurwa gore rese, iri kutaurwa, tozoiona next year.
Ndanga ndichida kuti ndipindurewo zvangu uyo wekueducation anga achitsanangura kuti aiwa kwakarongeka, tiri kutorikruta 2000 teachers vari kuapply vakatowanda, zvinhu zvinoratidza kuti vari kufarira basa ravo. Ndodambudziko rataita muZimbabwe rekuti vakuru vedu vanofanira kutungamira vachitaura chokwadi mamiriro akaita nyika. Vanofanira kunge vachibuda pachena vachinyatsotsanangurira vanhu zviri paground. Vari kuziva here kuti ticha haasi kuenda kubasa nechikonzero chekuti zvinhu zvakanaka, but ari kungoenda zve zvokuti pamwe vana ndingagona kutenga shuga yekuti ndivaisire mumayero? Because makatarisa, ngatitorei example yekuti ticha ane vana vaya vatatu, vana ari kuenda kusecondary, two vari kuprimary. Ndaanichifarira kuti iye mutungamiriri wekueducation atipowo budget yekuti anosurvaiva sei mwedzi wese, atipowo kuti iyi mari ichiswa yakadai so iyi yakamira yakadai, achibhadharira mwana kuchikoro, achida kudya, achida otiudza kuti inomukwanira here. Maticha vari kuti vachibva kuchikoro vari kuenda kumaricho kumaruseva vachipiwa mabasa ekurikicha mumunda kuti vakwanise kurarama vachiwana mabhagedhi echibawo.
Tinodawo kumbotaura nezvemukati menyika medu umo muZimbabwe medu umo mumatakatiza nenyaya yenhamo nenyaya yekumbunyikidzwa umo. Ko iko zvino vari kutaura nyaya yekukwidza nemaschool fees, zvikoro zvacho vanombozviasesa vaheri kuona kuti pavanokwidza school fees vana vacho vanodzidzira papi chaipo chaipo? School fees yacho yavanokwidza, kwaivo zvavambotaura zvinezve free education, ko free education yacho iri papi kana mwana akubhadhara mari yekuti mubereki haatokwanisi kana kuireza mari yacho? Ticha wacho ari kubhadharwa $300 anaitarisira kuendesa mwana wake kuboarding school. Boarding school yacho inenge ichida $800 anoiwana kupi? Ko vanombotarisavo here zviri maringe nevanhu vacho vanofanira kubhenefita pakukwidza kwavanoita mitengo yezvinhu? Vanombotarisa here kuti vanhu vacho vari responsible kuti vazobhenefita pazviri vanowanawo sei maresources yekuti vakwanise kuzadzikisa izvozvo?
Mangwanani, mangwanani, vana tononoka hwande pastudio 7 apa navese vateereri veduwe. Hurumende inonyaonawo here zvechokwadi? Inoonawo here zvechokwadi? Kana ichitaura kuti maticha ese ane rufaro, ane mufaro usingaiti ngemari yavanopuwa, muticha waanomboona unofara ndeupiko? Vana vavo vachitotambura zvisingaiti, ende navo vana vevazhinji vanototambura vetinoziva nematicha mazhinji etinoziva. Ko maticha acho anombofara ari kupiko? Ari munyika yepiko asingaonekiwo nevanhu? Kumba atoendawo pastudio 7 kundotaura zvinhu zvekunyepa kudaro. Studio 7 tinoiziva iri yechokwadi. Zvimwe zvinhu regai kugamuchira vestudio 7 mani, zvinotirwadza izvo. Tatichinzwa kuti maticha ari kufara iwo achinonga svosve nemuromo, zvinotirwadza. Taurirai vanhu chokwadi. Ndiri Sefasi Masunda zvakare ndichibva kuBikta East.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7? Ndine nyaya zvangu diki diki yandiri kuteera mazuva ano ekuedyucation. Ndakanyanya kunangana nematrade unions avo. I think kungobatana kwangu kwakanaka. Unza union ya Dr. Joe vachiti maticha tinoda kuti vapuwe $540. Then union ya masara uriri unzwa vachiti toda $1,200. Saka orait, kana rei government ichida kupa mari inopani? I think zvinhu zvizvoda kungo sense kuti ngatingobatana dezvo. Kana vari nyaya dzemari ngavambobatana paminyaya dzemari papo, kuita kuti vange vane decision in one yebasic request yesalary yavo. Kuda kungobatsirana. I understand kuti vashandi vehurumende zvavo mari yacho naimbichana zvayo, but kana muri confused kuziva kuti muda mari government can make a field out of it.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatongi vematare edzimosva kudare reappeals court muWashington DC varatidza kuti havasi kuzotambira chikumbiro chevaive mutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti vanzi havakwanise kumiswa pamberi pedare sezvo pavanonzi vakapara mhosva dzekuda kuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo munambudzi 2020 vainge vari mutungamiri wenyika. Asi kunyange chikumbiro chavaTrump chikasatambirwa nedare iri, vanokwanisa kukwira kudare repamusorosoro reSupreme Court. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Taona vaTrump vachi nyaya yavo ichinzwika mu Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Uko kwavaka isa nyaya yavo vachitaura kuti sa former president weAmerica ivo havafani kuva vachitongwa nenyaya yezvinhu zvakaitika vachiri mutungamiri wenyika iyo inonzi presidential immunity. Court iri kunzwa nyaya iyi nhasi ichiti kana vaTrump vakanzi vane presidential immunity havafani kukuve vachionekwa vachitongwa dzimwe nyaya dzimwe dzavari kutongwa nemamwe matare kunze uku. Nyaya iyi yave nenguva ichienderera mberi, yavaTrump inyaya dzavo dzavari kubatwa nadzo in different atingati mastates anova zvichibva panyaya yaitika pavakadyiwa nava Biden maelections, avo vanhu vakati vakashedzera vanhu kuti vapandukire hurumende kana kuti Congress isaite certify maresults angaiti vaBiden vananga wina maelections. Saka idzi nyaya idzi ndo dziri kuva dzichimomotera vaTrump and inyaya dziri kuti kana district court of appeals for the District of Columbia yakataura kuti vaTrump vari immune kana kuti havafani kuva vachitongwa nenyaya idzi, nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa dzinoenderana nenyaya iyoyi yemaelections dzinobva dzaita fall away kana kuti dzinofanira kubva dzamira.
Munozviona sei vaMasiye?
Tichitarisa maonero atikuitawo dare iri ragara iri riri kubvunzawo magweta avaTrump nyaya dzakadzama dzokuti kana mutungamiri wenyika akapandukira hurumende kana akaita zvinhu zvinoda kupandukira hurumende zvinoreva here kuti havafani kuzotongwa kana nguva yavo yasvika. And pane nyaya dziri kutaurwa zvekarewo nemagweta avaTrump vari kutaura kuti kana vaTrump vakanzi vanhu havana inganzi presidential immunity, izvi zvinhu zvinokwanisa kuita pachirungu open ma floodgates ekuti mafomer presidents anenge akuitwa inonzi political persecution panyaya dzavanenge vakaitawo vachiri mapresident.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende muCameroon inoti iri kumanikidza zviuru nezviuru zvevana vari kushanda ichiti vadzokere kuchikoro. Hurumende inoti vazhinji vevana ava vakasiyiwa vari vega pamusoro pekurwisana munyika dzakakomberedza Cameroon, vachiti vazhinji vavo vari kuramba kusiya mabasa avo vachiti vanotya kufa nenzara. Zambia inoti mutungamiri wenyika iyi vahaka Indi Hichilema vasaina bhiri reaccess to information kuti rive mutemo. Bhiri iri rinonzi rakapinzwa muparamende makore makumi maviri apfuura. Kunyange hazvo vamwe vachiritambira, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri haribati zvimwe zvinofanirwa kuvemo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. kanzuro yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yaramba yachipararira nyika yose. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeEastern Bell.